Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka atereri, tinosangana zvekare maniru anasi uri musi wemugovera kukadzi 9/2019. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuenderera mberi nokusangana uyu mangwana, saka nhaurirano dzamangwana dzikabudisawo chimwe chinobatika chotinoenda nacho kuvarayiridzi, zvingava nani.
Hurumende yosangana zvekare nemasangano evarayiridzi mangwana pachitsvakwa nzira dzekuti varayiridzi vadzokere kumabasa. Rimwe pepanhau rekuBritain The Guardian rinobudisa mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ine gwaro rinosvibisa MDC rairi kupa dzimwe nyika kumusangano weAfrican Union. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kusangana zvekare mangwana nemasangano evarayiridzi pachitsvagwa nzira dzekuti varayiridzi vadzokere kumabasa. Musangano uyu unotevera musangano wakaitwa neZuru Maneru pakati pemasangano evarayiridzi nehurumende asi ukasabuda nechinhu chakati tsvikiti. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi Rachel Towe Studio 7 abata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe kuti tinzwe mafambiro akaita musangano waNeZuro Maneru.
Musangano uyu wanga uchitarisa industrial action iri kuitwa namaticha pari zvino, uyezve taionesana kuti kune vanhu vakawanda vari kuvhundudzira maticha ari paindustrial action iri legal. Vekugovernment team vanga vakamirirwa nevekueducation vanoti Profesa Wamazima nana Permanent Secretary vana Maitavera, vekupublic service futi vahungu vanga variko nevamwe vakawanda. Takavataridzira kuti hazvina kunaka kuti varayiridzi vanga vachivhundudzira muzvipo nevanhu vemapato emapolitical parties, tikataura futi zvenavahungu kuti shoko avanga vataura vachitaridza zvokuti industrial action iri illegal, varayiridzi vaizoshaya mari, anga ari mashoko anga ana mateya. Tichitaridza tese tichitenderana kuti varayiridzi they are incapacitated, havakwanisi kuramba vachienda kumabasa. But ikuru zvete taitaura nemasector specific improvements zvokueducation zvakafanana nokuti varayiridziwo vakwanise kuti vana vavo vange vachiendawo kuzvikoro, zvekare ivo vachikwanisa kuti vange vachienda kumabasa nokuti mari yavanotambira haikwani.
Makakwanisa here kuwirirana nehurumende pamaitaura neZuro Maneru?
Hongu taiwirirana pane zvese, asi hurumende inenge ichichema-chema kuti homwe yedu haina kunyanyisa kukura, saka yakazotirequesta kuti endai munogara pasi, zvayagara ichita zvemazuva ese zviya zviya, kuti tinyorerei tigoenda. Vamazima vaiti vandaenda kukabhineti nezvinhu zviri sector specific, vachiendawo ikoko vachitaurawo kuti vahungwe vanovaemploya vari kuzvinzvirawo ndosaka vanga vauya nayo. Ndinoona zvekuti pane zvese zvataitaurana hapana chatairambirana, asi patinozorambirana ndipo kuti chinobuda ndechipi.
Zvichitevera kutaura kwamakaita nehurumende nezuro Maneru, varairidzi vakudzokera kumabasa.
Kwete, handingati vakudzokera kumabasa nokuti hatina kupedza nhaurirano. Isiwo takavaudza kuti hatikwanisi kuti tiinde tinoudza varairidzi kuti vakudzokera mabasa pasina zvatakabata. Saka takati tiri kuenderera mberi nosangana uyu mangwana. Saka nhaurirano dzamangwana dzikabudisawo chimwe chinobatika chotinoenda nacho kuvarairidzi. Zvingava nani, asi chikuru chatingaenda nacho chatingaudza varairidzi ndechekuti takataurana kuti hapana murairidzi anozvitima izvi.
Kana mukatadza kuwirirana mangwana nehurumende, ndapi matanho amuchatora?
Ine handingadi kuti tingoramba tingoti totadza kuwirirana. Ndinoenkaridza hurumende kuti iuye ine zvayakabatawo zvinoti murairidzi uyo wakatsamwa uri incapacitated unokwanisa kuonawo kuti akwanisa kuenda kubasa. Ndo chinhu chikuru chataistressa ivi nezuro.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vachitaura vari parunare naRejoto weStudio 7. Rimwe bepanhau rekuBritain, The Guardian, rabudisa mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ine gwaro rairi kupa dzimwe nyika kumusangano weAfrican Union uri kuitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Gwaro iri rinonzi riri kupomera bato rinopikisa reMDC pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira mhosva yekushanda nedzimwe nyika dzekumadokero mukukonzera nyonganyonga munyika, chinangwa chiri chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Gwaro iri rinoti MDC ndiyo yakakonzera mhirizhonga yakaitika munyika masvondo matatu apfuura. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo pamwe negurukota rezvekunze kwenyika vasibusiswe mwoyo avo vanga vasiri kudaira foni yavo. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vakudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF zvekusvibisa bato ravo hazvina musoro.
Chinonetsa ndechekuti vakuru vanoti dindingwe rinonaka richake varimwe, iro parinozokwewa roti mavara azarefu. Zvino vamwe vedu vezano kana vari ivo vomanya vachibuda munyika vachiinda kunotaura panyepo pamusoro peopposition, pamusoro pemaZimbabweans, vari ivozve vanoti aiwa ngatitaurirei nyaya dzedu muno muZimbabwe. Zvino ivo sehurumende kana vomanya vachibuda offside vachiinda kundotaura manyepo pamusoro peopposition, vachiinda kunotaura manyepo pamusoro pezvakaitika, kana vamwe tozonyora magwaro edu vozotanga futi kuridza mhere kuti komabudirei kunze, manotaurirei nananga, mataurirei naningi. Saka takavamirira kumachechi, havana kuuya. Tatisingazivi kuti vachange vachimanya nemapepa soropodza vachichepera bato redu, nokuti tinoziva kuti chinhu chese chese chinenge chaitika munyika vanenge vane pfungwa. Kana mvura ikanonoka kunaya vanoti MDC, mvura ikanaisisa vanoti MDC. Chose chose changoitika muno munyika chaitika kwavari chavaita vanongoti MDC. Isusu muno muZimbabwe tinoziva kuti nyaya iyi yakatanga nekukwidzwa kwemapurize efuel, vashandi vakatsutsumwa nazvo, zvakaitika zvakazoitika zvinoshoreka, violence inoshoreka kumativi ese, and violence yakanyanya kuzoitika yevanhu vakashaika. Ropa remuZimbabwe rikadeuka dziriyedu harifari, ndosaka nyika ino iri kutenderera isingabudiriri. Ropa revanhu riri kudeuka rawandisa, razadza mweya yavo iri kugunununa yawandisa muvhumu. Hatikwanisi kurima tichibudisa chunhu isi vhuracho tichidira neropa remaabhuri.
Chimwe chinonzi chiri mupepa iri ndicho kuti zvanzi imimi mune mushandira pamwe chete nedzimwe hurumende dziri kunze kwenyika.
Ndoo zviri kutotishamisa kuti kana vakakwidza purize yepetro vanoti ihurumende dzekunze. Chose chose chavanenge vaita vanoda kutsvaga vekunemera nhema. Chavasingazivi ndechekuti maAfrican countries avanoindava vane lebhavo, vane opposition ivo, havabati opposition semabatiro avari kuita. Pavanoenda vachinotaura nevanhu ava ruling party iko zvino, but anga ari maopposition vanodziziva nyaya dzavanenge vachitaura.
avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare vari muHarare. Mapurisa anonzi akabvunzurudza nengo mbiri dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa neZuro kwemaawa masere ndokudzisainisa magwaro ekuda kudzipomera dzimwe mhosva pamusoro pedzimwe mhosva dzavakabvisirwa mari yechibatiso. Vakabvunzurudzwa mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko. Gweta riri kumirira vaviri ava vaBrian Dube vanoti mapurisa achashandisa masamanisi kudaidza vaChikwinya navaMukapiko kuti vanomira pamberi pematare edzimhosva. VaDube vaudza Rejoto weStudio 7 kuti vari kumirira vanhu vanodarika makumi manomwe vakasungirwa nyaya dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera.
VaChikwinya nevaMukapiko vakaenda neZuro nokuti neZuro ndoranga riri zuva ravo reremand yeimwe nyaya kucourt plus ndo zuva ravo ravaifanira kuenda kupolisi kuno for in terms of my reporting conditions avo ebay. Saka patasvika kumakusende pavakabva vazonzi vane imwe mhosva yaiva kupomegwa yeparticipating in public violence, inova imwe mhosva yainga yaita siyasiyana neyaanga imberipo. Vozive yekutanga vainzi vakanga vaita mhosva yekuti vaida kuchinja hurumende kana kuti vanoti subversion yekugwisana nehurumende. Saka neZuro vanga vakuchajiwa neparticipating in public violence, ndiyo yanga yamhosva yavo vose na Honorable Mukapiko Lloyd. But after about 8 hours ndopakabva vazonzi vakurelease on summons tavarekodhiwa mastatements kundi kana mapurisa apedza kuseya vachazovadana.
Saka toti vakatarisana nemhosva mbiri dzavari kupomerwa izvozvi.
Haizvo zvino tinyangoti ndeimwe because iyi yakangorekodhiwa caution, haingazi ii mhosva iri proposition iri mumaoko emapurisa. Tinyangoti in short they are preferring those charges but they have not formally prepared macharge sheet akakwana. Saka vakangova koshena kungoti pane mainvestigations ari kuitiwa maringe nenyaya yepublic violence zinoti kudii nayo, vakabva vangoti hatizivi nezvayo tokwanza oriht tichazotsvagai kana tapedza mainvestigations. Saka iri mudare ndeine imwe ichiri kumapurisa.
Saka vaChikwinya nevamwe vavo vari kupi izvozvizvi?
Vari kumba havana kuzovharidwa neZuro vakabva vazorelease kwanzi vachazobaidwa kana mapurisa apedza.
Vanhu vamuri kumirira vangani munyaya dzakadai vaDube?
Kubva pakatanga nyaya dzedzidzi dzepastay away tingati vanhu vatakamiririra theya over 70 but iko zvino vasara vane mametas ari kucourt. Pane 12 vamwe vari kuchajwa jointly, poita vamwe 6 vari kuchajwa, poita vari kuitwa iyoiyo kukwekwe kune vanhu vatatu plus 2 maMPII. Saka tingoti kwekwe ine 5 more gweru kune 12 plus 2 maMP vanobva vaita 14.
Vanhu vamuri kumirira vava Dube ndevezvematongerwo enyika chete here kana kuti nevamwewo vanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika?
Vazhinji vacho havatomborinei nezvematongerwo enyika, havatombozivi maactivists kana maparticipants in political activities kana maofficial holders vemapositions mumapato. Vose vanhu vaingonongwa mudzimba, havatozivi kana nezvemapato. Vamwe vacho vanga vasingatozivitikwa kune zvemastay away.
Saka vese vamuri kumirira ava vachiri muusungwa here kana kuti vakapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwa vachibva kudzimba?
Ndingati tasara nevaviri vasati vawana bail. Honorable Chinina vakawana bail pane imwe nyaya yavo neZuro $300 kwaikoti. Vasara neimwe bail hearing yakasetwa for month, then umwe wachona uyu futi tikupinda naye bail rake nemand. Ndo vanhu vasara vamwe vacho vakabuda mubail.
Avo vanga vari Gweta riri kumirira vasettlement Chikwinya Brian Dube vachitaura vari parunhare naRejoto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wa Sierra Leone wa Julius Maada Bio vadzika mtemo okusagadzikana kwenyika yavo nepamusana pekubhinywa kuri kuitwa vanhukadzi pamwe nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Vabhiyo vati munhu wese achawanikwa aine mhosva yokubata chibharo vana vadiki achatongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake wese. Mambo wemuThailand vavhara urongwa hwehazvanzi yake hwekuda kukwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Bato reThai Raksachat rakazivisa nezvure kuti Princess Upolchatrana, uyo ane makore makumi matanhatu nemanomwe, ndiye achakwidza chigaro chemutungamiri wenyika mwedzi unouya. Yashika nguva yekuti tichenda kuchirongwa chinotarisa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe muzvina bhizinisi amaita Fadzwa Hazel Shuro vesangano remazuva Reusable Sanitary Pads and Diapers.
No, pakumazuva Reusable Sanitary Pads, tinogadzira masanitary pads anoshandiswa achiwachwa kakawanda nemadiapers acho evana vacheche. Takafunga kutanga business remazuva mushure mekunge taona kuti vanhu vanoda chimwe chinhu chisiri chiri kutengeswa iye zvinoizvi uyezve chisingaraswe.
Mungatimi zviri kutambirwa sei tichiona kuti vazhinji vari kuchema chema pamusoro penyaya yemari nezvimwe zvakadaro?
Takanyanya kutarisa kumapedzi. Mapedzi atambirwa zvakanaka zvikuru nekuti madzimai ari kuona one asina mishonga yakawanda haakonzeresi zvirwere, uyezve akavachipira nekuti zvoni anoshandiswa nguva yakareba nekuti one rinolasta kusvika 5 years, makore mashanu.
Ari kuita mari munoati chii zvino nezarao reshona?
Tinoati mazuva iwayo.
Ehe, mazuva enyu aya ari kuita mari?
Mazuva aya ari kuita anoya ari mana kurati mubox one inenge mune mazuva edu 4 anoita $10.
Asi ka vamwe vangachema chema vachiti muri kuti imi munhu anokwanisa kugara nawo kwenguva yakareba, zvino hazvizokanganisa here utano hwemadzimai?
Mazuva aya kari mapedzi edu handiti akangofanana tongoti neunderwear nekuti haana plastic, haana kana chii, haashandisirwe jik, haashandisirwe bleach, haashandisirwe chii, unoshandisa sipo yako chete nemvura. Saka unowacha sekuwacha kwangu chamboita hembe yako yemukati.
Kune avo vanga vanenge vachida kuti vawanikwe vachashandisa, munoti vanofanira kutenda akawanda sei?
Hembe dzake dzatinopfeka tinongopfekawo dzakawanda. Ukaona kuti ukaona akawanda unoona kuti haakunetsi kushandisa kana kuti anotonakidza kushandisa kana awanda. Asi hatiti zvanetsesesa, munhu anokwanisa kutenga rimwe rimwe one achitenga rimwe chete kana pamwedzi kusvika awandawo. Tinongokurudzira kuti munhu akaitawo kana akakwana kuti aite kana masteri zvinoita.
Tinoona zvemuri kuti muri kugadzira zvinoshandiswa nevana vacheche minapkin kana kuti muri kuti ime madaipa, zvinofamba sei?
Manapkin evana vacheche ingori napkin rekare iroro asi raitwawo zvakanaka, ragadzirwa zvakanaka zvinotaridzika. Rinoshandiswa kungokupfekedza mwana rinowachwa rikauti rimwe chete, rinoshandiswa kusvika mwana ava nemakore matatu kana kuti mana akukwanisa kuzviendera ega kuchimbuzi. Zvichireva kuti rimwe chete napini rinokwanisa kusevhera mari pane kuti utenge aya anoraswa, iwe haucharasi. Rimwe chete iroro rinoshandiswa kusvika mwana akukwanisa kuzviendera kuchimbuzi.
Anoita mari aya?
Rimwe chete rinoita $15.
pane zvinenge mpinyi zvamuri kusangana nazvo here mubhizinesi renyu iri zvamungade kuona zvichigadzirisika mune ramangwana?
Chekutangisisa ndechekuti muno muZimbabwe vanhu vemuZimbabwe vachiri kunyanya kuda dzidziso inoenderana nezvinhu zvinoraswa. Vanhu vachiri kuda dzidziso zvakanyanya zvekuti zvatoita kuti tisu tipinde mucommunity zvakare, tichiedza kuti tivadzidzise kuti aiwa izvi zvakakunakirai chii kana kuti hazvina kunakira, zvakanakira papi kana zvakaitika papi, asi zvakanyanya kunaka zvacho ndozvakawanda. Nekuti tiri kuti isu senyika iri inonzi pachirungu a developing country tine problemu yezvinhu yekunorasirwa zvinhu. Tiri kuti zvinhu zvakawanda hatina vanhu marecycling class vanotora zvinhu vachizviita kuti zvishandisike zvakare, hatina. Saka tikaramba tichiwedzera ikoko tiri kuti kuti marare edu anodi unwant. Saka iwewe zvinenge zvakanakira kuti uri kubatsira environment yedu kana kuti nharaunda yedu kuti isawande marara, chekutanga. Chechipiri, uri kuzviichengetedzera mari yako nekuti uchatenga chinhu kamwe chete. Fungai kuti ukatenga manapwini aya hatiti watenga mana, mwana wako nemana iwayo achakwanisa kuashandisa kusvika akwanisa kuzviendera ega kuchimbuzi. Saka unenge wa chengetedza mari yakawanda panoti chondo rega rega unotenga ekurasa manapwini atiti 100 400 dollars.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokugamuchirai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi rabata varimi vakawanda matunhu emunyika rekufa kwezvipfuwo zvakanyanyoita semombe, idzo dziri kunzi dziri kufa nezvirwere zvakasiyana-siyana. Takanzwa hurumende ichikurudzira varimi kuti vange vachitsvaga mishonga yedhibha kuti vange vachikwanisa kudhibhisa mombe dzavo senzirawo yekudzivirira kupararira kwezvirwere izvi. Muhurukuro yedu tabata nyanzvi mune zvekurima vaJeremiah Tevera. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaTevera.
Kazuvai kazuvai, makadiko kwamuri.
Aiwa, tiri vapenyu vaTevera. Tiri kungonzwa kuti munyika maita dambudziko rezvirwere zviri kuuraya mombe. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Ya, iyo ichokwadi mukoma Jonga. Ane dambudziko rekuti mombe dziri kungofa dzega, dziri kufa nehuwandu hwakawanda. Uyezve varimi zviri kutovanetsawo kuti dambudziko iri vangaite sei. Asi isusu tine kurudziro yedu kwavari yekuti taona yapinda mumatanga avo anova mabhangi avo. Kurudziro yedu ndeyekuti nekuomerwa kuri kuhurumende, dai vakwanisa kuva nemadrug stores avo votsvaga rubatsiro kumaveterinary experts vari munzvimbo dzavanogara vari kuti vaonekerwe mhando yechirwere chiri kutambudza uyezve nemishonga yavanogona kushandisa kuti dambudziko iri riite seripere. Uyezve ivo ngavasimbe nekudhibhisawo mombe dzavo maringe nezvirwere izvi vachitedzerawo anongonzi pachirungu marutine eating periods. Vasajambe kana kuchirika asi kuti vanyatsozviita nemazvo kuitira kuti dziviriro inge iripo kwete zvekuzopepuka bakowaniwa.
Varimi vazhinji vaTevera vanenge vaine pfungwa idzo dzekuti dai vakwanisa kunge mombe dzavo dzichirapwa dzichidi asi vachiita dambudziko rekuwana mishonga, zvii zvavangaita?
Ya, ipapo idambudziko hombe sichereki. Ndinoziva munoziva matambudziko atakasangana nawo mukupera kwegore ratabva iri zvichipinda mugore rine mamiriro ezvoupfumi hana kunyatsoti swati, uyezve mari muvanhu chaimo iri kupera zuva nezuva nekuti mitengo yezvinhu zvese yakasimuka. Saka varimi kunobva mari dzavo vazhinji vanowana mari kamwe chete pagore, mari yavo inenge yakanangana nezvakawanda. Saka dambudziko iri rauya panguva yakanyanya kuoma chaizvo kumunhu wemurimi. Asi zvino pfuma iyi ndeyavo manje varimi, hurumende tinogona kuchema nayo nekuti inowanawo mari dzevanobhadhara tax. Saka pane tarisiro yekuti bandiko rayo rinoona nezvemishonga nekurapwa kwezvirwere zvezvipfuwo rinenge richifanirwa kunge rine madrugs aya noruzivo urwu rwekuti zvinhu zvinofambiswa sei kusvikira kumadhidhi avo kunharaunda dzavanorarama vari. Asi tiri kuona zvekare manje kuti hurumende yacho kuri kubuda mazwi ekuti zvinhu zvakaiwandira. Saka chekutanga tinoita kutodzoka kumurimi tomuti hama, pfuma hinde yako. Kana une zvaunokwanisa kuita panguva ino, tsvaga mari utenge mishonga inodi inodiwa urape mombe dzako.
Ende zvipi zvirwere zvamungataurawo zviri kunyanyobata mombe pari zvino vatevera?
Zvirwere izvi zvine mutsauko baba. Tinana tailorosis, matick bone diseases anokonzera kungofa kwemombe, dzimwe dzinoafektwawo nana black leg, dzimwe dziri mumaregion ane footed mouth disease, chirwere chemahwanda chiye. Saka zvauya zvine mapato akasiyana-siyana zvirwere izvi, zvokuti zvinenge zvakutoda kuti murimi aone nyanzvi dzevheterinari munzvimbo, voziva nzvimbo yavo kuti iri kunyanya kuvhiringwa nezvirwere zvipi, kuitira kuti vagone kubatsirika nekukasika.
Koyawo mubvunzo unogona kusanganikwa nawo vatevera ndewekuti murimi angadya here mombe inenge yafa yoga, kana kuti yaanofunga kuti yarwara ouraya achidya?
Kudzidziswa kwatakaita ndekwekuti tafa chega achidyiwe. Tinoda kutoti mondoona vane ruzivo mombe idzi dzinokazhinji dzinotopiswa, asi vanopisa vambotora masembosi ekuti vaongorore kuti yafa nei, kuitira kuti uzopiwawo mhinduro pamusoro pekufa kwemombe yako kuti ukwanise kutora dziviriro kana iripo dziviriro. Saka hakuna kurudziro iyoyo, vanhu havatombobvumidzwe kudya zvafazeka.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatevera nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda baba Jonga.
Manga makateerera kunhengo yesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga Kandemiri nechirongwa chaatipa. Makaterera nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yorisangana zvekare nemasangano evarairidzi mangwana pachitsvakwa nzira dzekuti varairidzi vadzokere kumabasa. Rimwe pepa nao rekuBritain The Guardian rinobudisa mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ine gwaro rinosvibisa MDC rairi kupa dzimwe nyika kumusangano weAfrican Union. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti morara zvakanaka.
Soko isika.